takakwanisa kutumira mashamanisi edu nechishanu chapfuura mushure mokunge tazivisa veministry in terms section 5 yestate liabilities act kuti tiri kuda kuti tikusuwei iyo section 5 yestate liabilities act inoti iyo tinofanira kuti tizivise hurumende kana tichida kusuwa bazi rehurumende kwemazuva anokwana kuita iyo city today tichivazivisa saka chizivise chitanga takavapa kugara mushure mokushingurudzwa kwandakaitwa kuposhwa kwandakaitwa pavakanga vachinivhara kumesu apo pavakandijengesa pachidhinya kuendesa kudhikita apo vakavharira magweta angu kuti andione uye nokundirwadzisa kwavakandiita munzira yekubva pano kusvika kudhikita zvakare tiri kuvasuwa makosti ese atakarasirwa nawo nguva yatakanga tichiendeswa kugare redzimhosva apo ndanga ndakasungirwa mhosva yemanyepo saka chiripo ndechokuti gweta rangu vajeremaya bhambu ndo vari kutore nyaya iyi kuti tiendese kumatare edzimhosva saka nomusi wechishanu vakaishwa masamoni kuendesa kuavo vese vatakazivisa kuti tava kuvasuwa saka takapa sherif of the high court mapepa edu nechishanu kuti aende kunosevha avo vatiri kusuwa
saka munotarisira kuwana mhinduro kubva kwavari here kana kuti maakungomirira kunzwa kumatare
izvi taakudzvaka kuti ivo vachapindura kuti kupini asi nyaya iyi takagadzira zvikurusa zviri pamusorosoro kuti dai yange yambosvika kumatare edzimhosva tanatsokupepeta umhondi nokubvinya kwehurumende iyi zvichibuda pachina kupirikidza nedare redzimhosva
ndevapi vamwe vamakakwirirawo dare kunze kwegurukota zvemukati menyika
mukuru wamapurisa vamatanga Daniel Joseph uyo akanga achitungamirira kumbunyikidzwa kwandakanga ndichiitwa panguva yandakasungwa muna July gore rapera ndiye murume akandiitira utsinye hunofisa husati hwamboonekwa pasi rino aindibata semhuka achindirambidza kana kurasa vhura chaipo munzira kana kuita chero chimwe chungu
izvi zvamunotarisira kuwana kubva mumatanho amatora aya vasikara
kuwana donhodzo rokupfodzwa maronda okushingurudzwa ende chokwadi chaicho chiripo ndechekuti nyaya iyi kumatare edzimhosva ini ndiri gweta tinondoiwina zviri pachena
saka mune mazuva amakavapa here ekuti vange vakupindurai
izvi zvaakutongwa nomutemo ukapa munhu mashamanisi mutemo unoti mumazuva gumi vanofanira kuti vakushandure kana vakasashandura pamazuva gumi unoenda kudare ikoko uchiti vaya vakaseziwa namashamanisi aya havana kupindura wondopiwa inonzi default judgment kana vakapindura mumazuva gumi tozomirira mapleadings avo isu tichidavirawo magwara avanenge vaunza kusvika nyaya iyi yasvika pakuzotongwa nedare